Vangari Women vanonzi vakanyura padande mutande ravo retwitter muna 2020 vachikurudzira veruzhinji kuti vaite mhirizhonga vachiratidzira pamusoro peuori uhwo vaiti hwatekeshera munyika. Mutongi wedare amai Peres Chakanyuka vati kunyange hazvo Vangari Women vairamba mhosva iyi, dare raona zviri pachena kuti mashoko avo aikurudzira mhirizhonga zviri pachena. Kwetara Vangari Women muzvinapundo Love Momadhuku vanoti dare rasvika pamutongo waro mushure mokuramba umbowo hwavangari Women.
Dare rasvika ipapo nekuti ratanga ratsawirana nezvatanga tichitaura zvekuti Twitter account haisi yavo, uye vestate vanga vasina kunge vakakwanisa kuchegeta kubva kune Twitter kuti vatsaurwe Twitter account yavangari Women. Dare razviramba rati aiwa manyepo, makazongozvifunga leta izvozvo response iyoyo. But otherwise izvezvizvi vavati vane mhosva, saka mangwana taakuuya kutizori vada kuvapa mutombo upi.
Vamadhuku vanoti Vangari Women vanogona kukandwa mujeri kwemwedzi mitanhatu, asi vacharwisa kuti vasaenda kujeri.
Of course, one can serve in Swahili imprisonment even up to 6 months or more. Mutemo unotaura zvinokwanisika kuitika izvo. But isusu mangwana tinenge richitaiwa, hausi nyaya yekuti vaendeswe kujere. Inyaya yekuti vanopuwa ino suspended sentence kana vongozovabhadhari fine.
Ivo Vangari Women vaudza Studio 7 kuti havana mhosva yakapara, asi kuti vari kushungurudzirwa nyaya dzematongerwo enyika.
Twitter account yavari kutaura nezvayo inonzi Vangari Women, I never owned such a Twitter account. Saka I continue to maintain my innocence. Kutaiwa handina zvandakaita, asi zvinhu zvatotarisira nekuti maringe nenyika yedu nemainzirwa anoite zvinhu ndo chaizvo tachitarisira kuti vanogona kudaro kunyange pasina mhosva vokuti une mhosva.
Vamwe vakasungwa vachipomerwa mhosva imwe chete vanosanganisira mutori wenhau Hope Chingono, mumiriri weZengeza West muparamende vari nhengo yeCCC vaJob Scala, pamwe nemunyori wemabhuku ane mukurumbira pasi rose Tsitsi Dangarembwa. Chingono akawanikwa asina mhosva panyaya iyi, asi Dangarembwa akabatwa nemhosva akabhadhariswa faindi. Mune imwewo nyaya, mukuru wekambani yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe uye vaimbo vemumiriri weGood West muparamende vatongai Muzenda vakashaya nezuro manheru munjodzi yemumugwagwa mumusha weBorodale. Hanzvadzi yavamuzenda avo vakambo vemutevedzeri wegurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu Senator Tsitsi Muzenda vaudza Studio 7 kuti vamuzenda vakashaya nezuro manheru vari kutosvika kumba kwavo.
Ndangodzvati vakati vakutoda kusvika kumba ndobva vaita apes ndozvavangotofira ipapo.
Vamuzenda vasiya mudzimai nevana vaviri. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kumhuri yekwamuzenda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.